Zvinokutanga zvanga iri nyaya yokuzwa ndakanga ndaputisa manyepo kupfurikidza netande mutande reFacebook. Iyi nyaya yanga iri nyaya yandanga ichitongwa nomutemo usisirimo mumagwaro edu emutemo womunyika yeZimbabwe. Yechipiri yanga iri nyaya yandakagarira kujere kwemazuva anodakwana kusvika makore maviri yamoblessing ali yandakanga ndichinzi ndakakonzeresa mhirizhonga kuti vanhu vatsive kuurawa kwangava kwakaitwa moblessing ali. Nyaya dzose idzi dzadzeyewa netare repamusorosoro rehigh court dzikaraswa dzose. Pane yokutanga vehurumende vauya vakati haa nyaya iyi vasikana vanga vasingafaniri kunge vakasungwa nezvayo kana kuendeswa kumatare edzimhosva nokuti uyu mutemo haumo munyika yeZimbabwe, the law that does not exist. Yechipiri vanacho kutaura kuti vasikana pakusungwa kwavakaitwa panyaya yamoblessing ali hapana kana umboo humwe zvahwo hwakachuchiswa nehurumende kuti vasikana vanhu kuvane mhosva.
Saka mitongo iyi inorevei vasikana? Tichiona kuti makagara mujeri kwenguva yangada kusvika makore maviri.
Ndakagara ndichingozvitaura ndisine nguva kubva musiwa ndakasungwa kusvika zuva randakabuda kuti izvi zvese izvi zvakaitirwa kungondishungurudza nenyaya dzezvematongerwo enyika. Hurumende yomuHarare yanga isingadi kuti indione ndichinge ndiripo pamaelections a2023. Saka vakatsvaka nhema nemanyepo kundishungurudza. Vakashungurudza mhuri yangu, vakandishungurudza ndiri mujere, vachindiramidza kuti ndionekwe nana chiremba anofanira kuti vandione ini ndisina mhosva yandakapara. Saka izvi zvakatsva kubudisa pachena muZimbabwe yose nepasi rose kuti hurumende yomuHarare ndeyechitororo.
Saka mune matanho amuchatora here tichiona nguva yamakashungurudzwa yamuri kutaura iyi?
Tatotenderana kuti topana kuti gare pasi namagweta angu andoda kutenda zvikuru vanoti ivo vaHarrison Ngomo, Jeremiah Bhamu, Makomborero naAdvocate Mutero vanga vachiva vangachitisa nyaya yacho nhasi muhigh court. Izvi zvese tese taingozviziva sezvo neniwo client yenyu ndanga ndigweta kuti panga pasina kana nyaya kana umboo humwe hwakanga hwakabudiswa. Asi tinokutendai nokuzvipira kwamakaita nokushanda kwakasimba kuti nyaya idzi dzipepetwe dzibudise pachena dzisvodese avo vanga vachindirwisa ndisina mhosva yandakapara.